vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro kuzviuru nezviuru zvevanhu panhandare iri pedyo neMukoba Teachers College mugweru nhasi, vamugabe vatora nguva yakareba vachipa nhoroondo yenyika yeZimbabwe. Munhoroondo yavo, vamugabe vazopedzisira nekutsanangura mavara ari pamureza weZimbabwe vakati, ruvara rutsvuku rwuri pamureza uyu runofanirwa kuyeuchidza vanhu, ropa rakadeuka pakurwira rusununguko rwenyika, vakaenderera mberi vachiti, ropa rinogona kudeuka zvekare kana pakave nevanhu vanoda kudzorera nyika muudzvinyiriri hwevachena.
Inyika yeEuropa hatikanganwe kuti vatema ivava ndivo vane ropa rakadeuka. Kurwira nyika yavo richaramba richideuka kana nyika ichida kurwirwa. Ndomhiko iripo.
Vamugabe vati vanoziva kuti mugore ra2008 vanhu vakavhotera bato reMDCT nekuda kwematambudziko avakanga vasangana nawo, asi vati vatungamiri veMDCT pavakapinda muhurumende vakakundikana. Vamugabe vatsindira mashoko avaIgnatius Chombo ekuti vagari vemumaguta vane zvikwereti kumakanzuru vachabvisirwa zvikwereti izvi.
Zvikwereti izvozvo zviri kunzi munhu atadze kuzvibhadhara tingotora imba, tatora imba yala yedu, vopota vachitora dzimba dzevanhu nomuto iwoyo. Vane dzavo kakare kuita mbiri mbiri, iyi yokuva yava yokuisa maroja kuti vawane mari ivo. Saka tazviongorora takati kwete.
Vatiwo kana ivo nebato ravo vakasarudzwa kutungamira nyika, vachaenderera mberi vachipa upfumi kuvanhu kuburikidza nekuvapa minda pamwe chete nekutsigira vanhu kuti vatange makambani avo pachavo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.